Ulesirindi sabenaye. Ulesirindi utamisa. Ulesirindi sabenaye. Ulesirindi utamisa. Baba, sirindi sabenaye. Baba, baba. Ulesirindi utamisa. Ulesirindi sabenaye. Baba.
Kechina jatuku chandra patinongo pinda. Minista kana acha zabasa aba mari yenyika wakune anokumbira nechomwoyo mari yeruzhinji kune vane namo mumaoko chaabata chotonamira munovaziva vakomana vari muhurumende mabira vanoita mari vanorova mari semushonga wembwire mbwire kana vasati vakatizvaumiri atidi izvozvo chiita baba chiita kukura izenzo isu maminista anenge ari mwana maikore mukaita zvokuda kuba unorova pasi mangwanani ngwanani takaita mutemo wekuti taita koti dziri paseparate dzinongomirira vanhu vaba mari pai muhurumende fast track kujero kuitira kuti vanhu vakaona wapfuma wavamupfumi wapfuma wavamupfumi sei iwe wakanga usiri mupfumi wawana kupi pfuma nekuti nyika inofanira kuva neaccountability declaration of assets by all leaders tikuzive tikakuona vane zvipatara wakatiwana kupi tikaona vane chitoro wakatiwana kupi tikaona vane masumorau wakawana kupi